street urijaya asi kumborizera risinyariri tiri vana varo ukati wabuda unozviti ndiwe hero asi vana vako havana kana shangu unotevera vana vadiki vangadai vari vazukuru vako kofungwa dzako dzakaendawo kupi Cura